Nguva yakare varimi vedonje vaikwanisa kuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusoro sezvo donje raibhadhara zvakanaka. Nekufamba kwenguva, mutengo wedonje wakaramba uchidzika kusvikira nhasi zvekuti vamwe varimi vave kutotadza kana kuramba vachiririma. Mumwe murimi anorima donje kumacheke uyo anoda kuzivikanwa savamusani anoti donje ravo riri kutengwa nemari iri pasi zvikuru zvave kuvatadzisa kuraramisa mhuri dzavo uye zvave kuvatadzisa kuramba vachiririma.
Kunyange fodya nezvimwe zvakadaro, uchaona kuti varimi ava vari kuwana mari yakati wandei inova papundutso vokwanisa kuraramisa mhuri dzavo zvakati nakei, asi isu tiri kungoramba tichichema. Zvinhu izvozvi zvakonzeresa kuti isu tinge tichisvika pakuda kutora danho rekutoredza kurima donje racho, nekuti kana zvaramba zvakadaro hationi chikonzero chatinoramba tichifira. Hatisi kuita zvinhu izvi nenyaya yekuti hatisi kuwirirana nevari kuti tirime donje, asi tiri kupushwa, tiri kusundwa, nekuti donje racho taririma hatisi kuwana pundutso.
Vamusani vanoti zvikaramba zvisingabhadhare saizvozvo vacharega kurima donje, vorima zvavo chibage chisingade mishonga yakawanda zvichienzaniswa nedonje.
Mhuri dzedu hatisi kukwanisa kudziraramisa nechikonzero chekuti mari iri kutengwa pakilogiramu yacho ishoma.
Mumwe murimi wedonje kumakonde mudunhu remashonaland west vakim gwatidzo vanoti zvikwanisiro zvekurima donje zvakawandisa zvekuti mutengo unofanirwa kunge uri pamusoro kwete mutengo wemasendi makumi mana ekuamerica pakirogiramu yedonje rinenge rapinda mudhii kusvika pamasendi makumi matanhatu ekuamerica pakirogiramu yedonje rinenge ranakisisa rapinda mugredi A kana kuti US 40 cents to US 60 cents pakirogiramu rimwe chete uri kutengwa nawo donje. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union, vaPaul Zakaria, vanoti hurumende inofanirwa kubhadhara mari yakawanda pamutengo wedonje uye kuyamura varimi vedonje nezvikwanisiro, kunyanya mishonga yekuuraya zvipukanana iyo inodhurira varimi. Mumwe wemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti rimwe dambudziko riri kusangana nevarimi vedonje nderekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Amai GT vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kunokonzera matambudziko akaita semhepo nechimvuramabwe izvo zvinoparadza donje parinenge richikura.
Kushomeka kwedonje kwawedzera pamusana peclimate change, apo donje rinokanganiswa nezuva, mhepo nekukukurwa kwevhu, chivhuramahwe zvichiwedzera nekunonoka kana kushayikwa kwemainputs, kunonoka kana kubhadharwa mari shoma, dhura kwezvokurimisa, kuwanda kwezvipukanana nekushayikwa kwemagenetically modified cotton cultivars, nekushayikwa kana kushomeka kweresearch zvichienderana neshanduko iriko munguva ino.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti bazi ravo rakapawo varimi vedonje zvikwanisiro sezvo vaine donzo rekuti hapana chirimwa chinofanirwa kusaririra kurimwa munyika. VaBasera vanoti vakawedzerawo mutengo kubva pamasenzi makumi matatu kusvika pamasenzi makumi matanhatu pakirogiramu yedonje rakanaka sekukwezva varimi kuti varime chirimwa ichi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti donje rinofanirwa kunhongwa zuva ratikwirei kusisina dova kuitira kuchengetedza kuti rigare rakachena, uye munhu anofanirwa kunhonga donje asingasanganisi rakachena nerakasviba, izvo zvavanoti zvinodzikisa unaku hwedonje zvozoderedza mitengo pamusika. Varimi vanokurudzirwawo kuisa donje riri pakati pemakirogiramu mazana maviri nemazana maviri nemakumi mashanu mubhera rimwe chete senzira yekuchengetedza donje rakanaka pamwe nemhodzi dzacho idzo dzinogadzirisa mafuta ekubikisa pamwe nechikafu chezvipfuyo. Hurumende inoita zvibvumirano nevarimi vedonje kuburikidza nekambani yeCotton Company of Zimbabwe kana kuti COTCO. Varimi vedonje vanga vachibhadharwawo nemari yemunyika pamusoro peyekuamerica yanga ichitengwa nayo donje pakirogiramu roga roga. Gokwe ndiro rimwe rematunhu anonyanya kurima donje munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.